The following program is brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, AWET, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
The holiday season is for getting together with family, religious gatherings, and spending time with friends. But COVID-19 does not go on holiday. Because of the recent increase in COVID-19 cases in the country, avoid public gatherings at all costs this holiday. Please wear a face mask, wash your hands frequently with soap, use a hand sanitizer, and observe social distancing as a sign of showing love to your loved ones. Stay safe and help end the COVID-19 pandemic. Apostolic Women Empowerment Trust wishes you a safe holiday. This message is brought to you by AWET in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Tinokugamuchirai kuchirongwa Spotlight, chirongwa chirikunzwa kwamuri ane Apostolic Women Empowerment Trust. Uye chirongwa ichi chirikutepfenyurwa pa Zim Papers Radio Stations, kusanganisira Diamond FM Always on Top of the Game, Nyami Nyami FM Your Voice Your Radio, and our national radio station Star FM Sounding Good All the Time. Ndinozitadi wacho mukunda wekumanyika. Uye anyamusi pachirongwa ndina Sulumani Chimbetu, umwe wemuimbi we muno mu Zimbabwe. Mkoma Sulumani, ndinokugamuchirai pachirongwa at the Spotlight.
Ndinotenda nekundikoka pachirongwa.
Tinozwisisa kuti COVID-19 izvezvi munguva yatiri COVID-19 iriwedzera, and also ma cases aruramba achiwedzera. Atakatarisana zvikuru sei kunzvimbo dzinenge Harare, kuBulawayo, and also worldwide tiri kuona ma cases COVID-19 airamba aitutsira zuva ngezuva. And tiri festive season, vanhu vanoungana, vanhu vanoenda kumaparty, even munyuye umu vanhu vanenge vari kuenda kuma church, kuma all night prayer, awangu wanengu waka mira manyu ye wari pangwepo. Awanu rumene wanu kaze waka expose kasei ku COVID-19 munguwa ino ye holiday ye Christmas ni new year.
Iko zile COVID ya take share ya zoka wanu wasikunya zigamushira kuti zichokwadi iriko chirureji chiriko asi mkufambu munguru na chakirizo irikuitika ni the utano of the Minister of Health zvikuratidza kuti zoni chirwere cheCovid chamu ende chadzoka chamu mberere chiri kutenderera zvikuru. And zvakadaro pa holiday yatava nayo rudo runo ye Christmas nebisanisa even ne New Year yatangita nayo tirikuona kuti rate ye negrini ye COVID ya kwira. Saka naizvozvo vanhurume nevanhukadzi vari padambudziko rwakakura kunyanya kunge vachisangana nedambudziko iroriri nechirwere cheCovid.
Takatarisana nenyaya yeungano yakaita sekugocha maparties, iyo minamato ma all night angada airoitwa ma crossover all nights ari kuitwa mumanyuye umu, takanangana neCovid-19 mungada kuti chii akune uye neuyo akateerera?
Inini ndinongoti dai kukunzi zvoni vanhu kunamata kunodiwa, tinofarira kunamata tichitenda Musiki neupenyu hwavakatipa. Asi nenyaya yeCovid iko zvino izvi manje pamwe pacho tofanira kuti tichitedzera zviri kutaurwa nevanhu veutano, Ministry of Health yedu kuti ne World Health Organization kuti vari kutipa maregulations akaita sei. Chirwere cheCovid chauya, saka naizvozvo tikada kuti tinge tichida kuti tiise mutemo mumaoko medu, kana kuti tikararamiro kataiita kudhara pama Christmas ataive nawo pama holidays ataita kudhara ayai, ngatiri tichiungana tichitandara tisina kupfeka maface mask, izvi nezvo hazvichaita nekuti chirwere ichi chiripo zvemachokwadi. Ende choda kuti tinyatsonge tichiteerera zvine udzamu kurunzwa zvemukunda kuti dai vanhu vanyatsonzwisisa kuti veutano vari kuti chii nezvedenda iri, nekuti denda ratouya in South Africa as we speak right now vadzokera mulevel 3 yelockdown. Ende zvireva kuti zoni chirwere chiri kutotenderera ende mapati ari kuvhariswa. Vanhu varida kunotamba vachinwa vasina kupfeka maface mask, havasi kusanitaiza maoko zvakafanana nesu. Isusu tinotoshuvirawo kuti dai kuri kunzi tange tine mukana wekunge tichiridza mashozi, sekuridza kwataita mashozi, asat atisisi namkana yo mwenye covid saka tese tiri affected nechirwere ichi saka ndirungu ndidai kukuzi vanhu takwanisa kunyatso batana tatevera taisa mashoko aya mupfungwa dzedu nemukuita I think zvirikuona kuti batsira kuti tive tine utano wakajeka.
Mm-hmm. And now tiri kufambira mberi kune waya wanoti inini handina underlying condition handina umwe urwere wandinawo kana kuti ndiri mwana mudiki kana kuti ndinoenda kubasa advice yamungapa kune vanhu vakadaro iwawo kuti vanoona sekunge wasiri panjodzi yekubatwa nechirwere ichi ndeipi
chirwere icha hachina kuti inini ndine chibaba kana ndine chimama kana kuti ndine mari kana kuti handina mari ayo kana kuti ndiri mwana kana kuti ndiri sekuru kana kuti achina izvozvo chirwere ichi chino achisarudzi chinotoda kuti tiite mumuonera pamwe nemubatira pamwe tichionesana kuti tichinzwa chakakosha kuti Ministry of Health yedu iri kuti kudii ne World Health Organization vari kuti kudii pamaregulations atinawo tiri kufanira kufamba takaita sei tikanopinda munzvimbo dzekujira kana dzekufamba dzekutenga public transport tateka here maface mask edu tasanitize here maoko edu ndinoona zvinhu izvozvozvo tikange tikakwanisa kucherechedza zvinhu zvakadaro izvozvozvo zvinogona kutipa kuti tive neutsanana izvo zvekuti anzi mwana kuti anzi inini handibatwe nacho nokuti ndakatemererwa mangoromera aiwa azvishandise kudaro.
Ikhefu isikhathi sokuhlangana lokuthokoza lezi hlobo sihamba ezinkonzweni sithona labangane kodwa iCOVID-19 ayilakhefu njalo ayindawo ngenxa yokumamatheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni kumele sizivikele singayi embuthanweni lapho kuhlangana khona abantu abaningi kubalulekile njalo ukuba sigqoke amamask sigeze izandla sisebenzise ihand sanitizer njalo singasondelelani labantu emphakathini lokhu yindlela yokutshengisela uthando kulabo esibaqakathekisayo hlala uvikelekile uncedise ukuthi sinqobe ukumamatheka kwe-COVID-19 i-Apostolic Women Empowerment Trust elifisela ikhefu elihle elivikelekileyo lumlayezo liwuphiwa yi-AWET kanye le-UNICEF bephathiswa yi-Health Development Fund.
The holiday season is for getting together with family, religious gatherings, and spending time with friends. But COVID-19 does not go on holiday. Because of the recent increase in COVID-19 cases in the country, avoid public gatherings at all costs this holiday. Please wear a face mask, wash your hands frequently with soap, use a hand sanitizer, and observe social distancing as a sign of showing love to your loved ones. Stay safe and help end the COVID-19 pandemic. Apostolic Women Empowerment Trust wishes you a safe holiday. This message is brought to you by AWET in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Chimbo changu kuti kune uye neuyo akateerera izvezvizve tirondoizwa kurudziro yatirupiwa akubva kuna mukoma Sulumani Chimbetu takaringirirana nehosha yeCOVID-19 tichienderera mberi takatarisana nemunhurume nemunhukadzi ndiani watingati ari panjodzi yekubatwa nehosha yeCOVID-19
munhu wese nyange murume mudzimai kana mwana kana sekuru kana musikana mukomana munhu wese ari panjodzi ari parisk anyone is at risk nechirwere ichi saka hatina chatingati umwe munhu anofunga kuti iye nokuti ndibaba ndiye anoshanda anoenda kubasa saka achimubati kana kuti anoti ndine mai ndoswera ndiri pamba saka achindibati kana kuti ndine mai ndinoenda kubasa saka achindibati kana kuti ndine baba ndoswera ndiri pamba achindibati hakuna izvozvo chirwere ichi chakatouya and chatowo mumukati matiri saka kufanira kudzidza kuti tinorarama sei nacho and tisaite kuti tichitapurana chirwere icho chichi takufanira kunge tichiteerera zvandambotaura pekutanga Ministry of Health yedu kuti vari kuti kudii veve World Health Organization vari kuti kudii I think munhu wese zvinoizvi vanhu vazhinji taane mafoni tokwanisa kuenda paindaneti tokwanisa kuona kuti zviri kufamba sei news dziri kuti kudii saka ndizvozvo zvimwe zvekuti zoni izvinoizvi tine njodzi dzakaona dzatakatarisirana nadzo cyclone Chalan iri kuya iko zvinoizvi apa tiri mudambudziko recovid saka zvimwe zvezvinhu zvekuti zoni tinofanira kugara takatiya nzeve kuti nai mwari dambudziko ratauya iri ratawana iri to riyambuka sei tichinzwa wo kumashayi sai ne penyuro tichiterero kuti zvofamba sei muchiti udzo imimi ve Diamond FM kuti zvakuzofamba sei.
Mm-hmm. Anao tinoziva kuti wana baba mudzimba umo ndo anonyanya kufamba famba padiki padiki waenda kubhawa padiki padiki waamboenda kotandara neshamwari dzimwe nguva nemamaski acho anenge asinotombopfekwa bai kokoko kurudziro yamungapa ndeye kuti chii.
Irini kuzaiti andioreseke kuti vari ana baba vega nyangwe naivo ana mai futi varofamba vachinoita unyaya dzavo maraido vachiruka nemisoro musaluni kupi kupi vachitaura unyaya neshamwari dzavo asi nyaya iri kukurudziro izhinji ndekuti zvoni hatifanhi kuti titi nengi nengi ndiye angandiunzira ane high risk yekunza chirwere pamba aiwa kugona kuzvichengetedza kushambidzika kuva ne face mask yako paunofamba face mask on sanitizer maoko social distancing tikamaintaina zvinhu izvozvo izvozvo I think chirwere ichi tinochikurira tinochikunda.
Mm-hmm. Anao mashoko enyu ekupedzisira kuwateereri ndeyekuti chii takanangana nehosha yeCOVID-19 especially munguva inoyi yefestive season.
Ndine kungoda kungotaura kuti zvoni aiwa chirwere ichi chiripo zvechokwadi and tiri kukurudzira kuti dai patinenge tichifamba tigore kugara takapfeka maface mask edu tigare tichizvisanitaiza maoko edu kana tadzoka kupamba togeza maoko edu nemvura inoyerera nesipo more than 20 seconds mvura nemvura inoyerera zvakadaro izvozvozvo ndozvidikidiki zvatinokwanisa kunge tichiita sei tichiita kana wanzi kuti hausi nyama dzako hadzikunzwa zvakanaka enda padhuze neimigrini pachipatara chiri pedyo newe unotsvaga rubatsiro rwekuti ungarapwawo sei.
Mm-hmm. Atinotenda ane kuya pachirongwa Spotlight muzuva renyamusi muwe nezuva rakanaka mukoma Solomani Chimbetu.
Ndinotenda muvewo negoredzva rakanaka.
Tingokutendai nekuramba munesu pane fenyuro yeDiamond FM always on top of the game. Nyami Nyami FM, your voice, your radio, Nesta FM sounding good all the time. Chirongwa chamakotsverwa neApostolic Women Empowerment Trust wakabatana neChristian Muslim and Traditional Leaders pamwepo neUNICEF wakatsigirwa neHealth Development Fund mukurwisana nehosha yeCOVID-19. Mungangodaro mune zvamuruda kuzwa kana kubvunza makasununguka kubata we await pachena pa 0808-0443 kana kuisa SMS pa 0712-314-734 kana kuisa WhatsApp pa 0773-469-191 zita rangu ningo zitadi wacho mukunda we kumanyika tibata nezve muzvikamu zvingotera.
Zororo rakaita seiri ndere kusangana kwemhuri, makungano ezvitendero nekuonana kweshamwari. Asi COVID-19 haina zororo. Nekuda kwekuwedzera kuri kuita vanhu vari kubatwa nedenda iri, gara kure nemakungano evanhu. Pfeka face mask, gara uchigeza maoko nesipo, shandisa hand sanitizer nekuita social distancing kuratidza kuti une hanya nevadikani vako. Zvichengetedze ubatsire kupedza denda reCOVID-19. Apostolic Women Empowerment Trust iri kukushuvira zororo rakachengetedzeka. Mashoko aya maunzirwa neve AWET vakabatana neUNICEF vachitsigirwa neve Health Development Fund.
This program was brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, AWET, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.